Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo chikunguru 22/2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna election inoitwa tisati tawirirana ballot kuti rapurindwa papi, razodistributwa nani, rakachengetwa kupi, nguvai, nani.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvopinda musangano weMDC Alliance kugweru.
Ini ndinovimba kuti vamunangagwa vacharamba vachiita zvavari kuita, nekuti kubva pekutanga kubva pavakapinda muofisi vasangana nemapoka nemapoka evanhu.
Gurukota rezvedzidzo Vapo Mavhima vanoti pane musangano uri kutarisirwa kuitwa vhiki rino pakati pehurumende nevashandi vayo kusanganisa varayiridzi. Mumwe mufundisi oita munamato wekunamatira nyika kuti iite sarudzo murunyararo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzoramba kupinda musarudzo, asi kuti vachaita kuti sarudzo munyika dzisaitwa kana gakava ravainaro neZimbabwe Electoral Commission rikasagadziriswa. Mutori wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro muBulawayo nhasi, vachamisa vadzokorodza mashoko avari kugara vachitaura ekuti kana sarudzo dzikaitwa zviri pachena ndivo vanokunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vachamisa vati zvinyunyuto zvavainazvo pamusoro pezviri kuitwa neZEC hazvisi zvenhando. Vakatiwo vachasangana nevakuru vakuru veZEC nemusi wechipiri svondo rinouya kuitira kuti vagadzirise gakava riripo. Asi vati kana pakasave nechinobuda pamusangano uyu zvinoreva kuti mubatanidzwa wavo uchaenderera mberi nekuratidzira kwawakaronga.
Ndakatuma timu yangu ndikationai kuti nyaya yeballot rinototanga kuprindwa pacha chero tadika dzavashoma. The least we are prepared to do is to test batch by batch. Totesta ratawirana kuti gari chichengetwa kubva ipapo kunosvika maoko avhota tinaro takasona.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvauya kumusangano uyu zvaratidza kufara nekuvepo pamusangano uyu kwemutungamiri weZAP vaDumiso Dhavengwa. VaDhavengwa vaudza musangano uyu kuti vakaedza kugadzirisa makakatano pakati pavachamisa namuzvare Tokozani Kupe. Asi vati izvi zvakaramba vakazoona zvakakodzera kutsigira vachamisa. Vachamisa vati vanoremekedza varwi vehondo yerusununguko vakaita savaDhavengwa nekuti vanoramba vakamira pachokwadi chezvinangwa zvakarwirwa hondo yerusununguko. Vativo vanoziva kuti ivo semunhu wechidiki vanoda vanhu vabvezera kuti vavabatsire nemazano.
Hakuna munhu akaenda kuhondo kutinorwira nyaya yekuti maelections aite free and fair. Tirambe tichirwisana after the election. Kurangidza kuti ZANU-PF has departed from the party of the revolution. Zviri pachena izvozvo. ZANU-PF is no longer that revolutionary force.
Vanhu pamusangano uyu vafarawo apo vasipangilizwe Ngomo, mwana wamushakabvu Joshua Ngomo, varatidzwa kuvanhu. Vanhu vafarawo apo varatidzwa mwambuya vakaita mukurumbira paWhatsApp mushure mekutaura kuti vanotsigira vachamisa. Vamwe vatsigiri vavachamisa vataura neStudio 7 vati vanotarisira kuti MDC Alliance ichakunda musarudzo, vachito vanotarisa kuti vachamisa vachakwanisa kuita kuti munyika muye neshanduko veruzhinji vachiwana upenyu hwakanaka. Mumwewe avo ndiva Yunya Makope avo vati kunyange vechidiki vakawanda vakadzidza vari kutambura nekuda kwekushaya mabasa. Musangano wanhasi ndiwo wekutanga waitwa munhandare yeWhite City Stadium kubvira pakaputika bambo rakapotsa rakuvadza kana kuuraya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera. Mangwana MDC ichaita musangano wakadaro muguta reGweru. Ndakamirira Studio 7 muguta reBulawayo ndini Taura Shava.
Tine urombo vateereri zvatakupai yanga iri nyaya yakaitika kuWhite City kuBulawayo. Regai tikupei zvaitika muGweru nhasi.
Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevanhu pamusangano wekutsvaga rutsigiro muMukoba Stadium muGweru, vachamisa vati chimwe chezvinhu zvakarwirwa nevarwi vehondo yerusununguko inyaya yekuti veruzhinji vakwanise kuvhota zviri pachena vachisarudza vatungamiri vavanoda. Vati Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kugadzirisa zvinyunyuto zvavainazvo zvinosanganisira kuti mapepa ekuvhotera azikanwe kuti anodhindirwa kupi. Vakatiwo kana zeki kasaita izvi vachaita kuti sarudzo dzisaitwa munyika.
Kati hatipinde muelection and hatisi kuboycotta election kati hatipinde kureva kuti election iyo haivhiwi. Chidembo tamba tamba musi wetakabata imi mombosuruma nepinjisi kunzeve isu takabata musi wekuno. Hakuna election inoitwa tisatawirirana ballot kuti rapurindwa papi, razodistributwa nani, rakachengetwa kupi, nguvai, nani, seiko. Ropinda maoko mako iwe vota, then joenda kuno vota.
Vati bato rao rakaita ongororo voters row uye richabudisa zvarakaona mangwana. Vachamisa vati havanga kwidza gakava ravo nezeki kumatare nekuti vanoziva kuti matare anogona kusarigadzirisa sezvo achimborerekera kudivi rehurumende yeZANU PF. Mashoko aya anotevera zvakataurwa nemumwe mukuru wevaongorori vesarudzo vesadak kana kuti SADC Election Observer Mission vatete Antonio kuti kana mapato aine zvinyunyuto anofanirwa kuenda kumatare. Vatiwo bato ravo rine urongwa hwakajeka hwekuti munyika muve neshanduko kana vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika. Vaenderera mberi vachiti vachaita kuti muzinda wehurumende neparamende zvive muguta reGweru sezvo riri iro riri pakati nepakati penyika. Vachamisa vati hurumende yeZANU PF haingati zvinhu hazvichina kumira zvakanaka mumadhorobha emunyika nekuda kwekutadza kutungamira kwemakanzuro ebato reMDC sezvo hurumende ichipindira mumashandiro emakanzuro aya.
Inyaya iri kutaurwa nzee makanzuro eMDC akatadza chivabvisai. Yachiwenga newe munangaigwa munofunga kuti havazizi kuti makatora mafunctions aiitwa nemacity council ekugadzira maroad mukaisa kuzinara. Munofunga kuti havazizi. Munoti vanhu havazizi here kuti imimi makatora nyaya 5% inofanira kubva kucentral government hamusati mambopa mari malocal government? Maakuda kunyeba nhasi. Maakuda kunyeba nhasi. Hamuzivi here kuti malocal authorities ese they are being forced kuitwa interfered with? Hamuzivi izvozvo.
Mutungamiri weMDC Alliance Musarudzo atiwo iye munhu anotambira kuti vatapi venhau vaite mabasa avo vasingambunyikidzwe asi vashora nepfenyuro nemapepa nhau zvehurumende nekuda kwekuburitsa avati manyepo.
Please George Charamba, respect the people of Zimbabwe. Honor them. They are paying for my taxes, vachibhadhara the public broadcaster. Yet you want to give them propaganda yezano. By gore rino vachairutsa ende gore rino vacharamba kuidya. You will be disappointed. Toda kusuka pfungwa dzevanhu vanoshanda kunana ZBC nekunana Sunday Mail. Vazive kuti kana uchitungamirira nyika, feed people the information. We don't want what you are doing. Just give information as it is. But kune vamwe vanoreport accurately. We thank you, majournalists akadaro. But vane dhimoni rokugara pasi rezanu, muchenjere kuti panokupwa dhimoni rezanu nemi muchaenda nedhimoni irori.
Vamwe vaimbove vakuru vakuru vezanu PF, amai Eunice Sandimoyo, pamwe navakuda kwaShe Basikiti, vange varipowo pamusangano uyu. Vachamisa vati vanotambira rutsigiro rwavari kuwana kubva kuvanhu vakasiyana-siyana, vachiti matambudziko akatarisana nenyika ave kuda kuti vanhu vashande pamwe chete kuti kuve neshanduko. VaBasikiti vati pachine mukana wekuti vose vanotsigira bato rezanu PF vachinje vavhotere vachamisa vachiti ndo vanokwanisa kuunza budiriro munyika. Ndakamirira Studio 7 muGweru ndini Taura Shava.
Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti Urumende iri kuronga musangano neva shandirwi vayo kusanganisirawo varairidzi kuedza kugadzirisa zvichemo zvavo. Vamavhima vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakasangana nevarairidzi svondo rapera vanoda kuramba vachiita misangano yakadai. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
VaMnangagwa vacharamba vachiita zvavari kuita nekuti kubva pekutanga kubva pavakapinda muofisi vasangana nemapoka nemapoka evanhu. Even nyaya yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo yaJuly 30 isati yapisa vakanga vatotanga maitiro akadaro ndozvandiri kufarira pavari uye kazhinji kacho kana vachisangana zvichiri zvokuenda kumarali epolitical party havasi vanezenge vachitaura kuti ndichi grey but vanenge vachitaura zviri kutsikwe moyo wavo zvakanangana negrupu iroro ravanenge vachisangana naro vasiri kuti ndidzigirei. Saka ndinoona sekuti maitiro ari kuitwa nemutungamiriri wenyika nehurumende maitiro anogona kuti arambe achienderera mberi even maelections akange apfuura. Handifungi kuti vangave vanozo maonero avanoita vanhu uye chido chavo chekuramba vachisangana nevanhu vachitaura nekuti tingafambisa sei zvinoenderana neboka iroro zvinoita kuti nyika iende mberi. Makanzwa gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende richitaura kuti nyaya yemashandiro uye kodzero dzevashandi vehurumende icharamba ichitaurwa nezvayo uye kuti vhiki rinouya vanoita hurukuro pakati pevashandi nevanenge vakamirira hurumende vachasangana vachitaura nezvenyaya dziri kusimudzwa nematicha nevamwe vashandi vehurumende zvinoenderana nekodzero dzavo. Saka hurumende iri kutora kumacues kubva kumutungamiri kuti vanhu vanofanira kuti vanzwike zvavanenge vachitaura vanhu vogara pasi votaurirana kuitira kuti vawane masolutions anoita kuti nyika yedu irambe ichienda mberi. Ndinofunga takatanga zvakanaka nemutungamiriri wenyika uyu nemutungamiriri wehurumende uyu. Saka ngatirambei tichivakurudzira tichivapa rutsigiro kuti nyika yedu iende mberi.
Asi mamwe makore vanga vachimbochema-chema kavamavhima kuti dzimwe nguva hurumende inotumidzira vashandi vepasi-pasi zvokuti nyangwe pakaitwa nhaurirano hadzizonyatsobude zvakanaka nekuti vanenge vasingakwanise kuti vabva vazvipira pazvibvumirano zvinenge zvaitwa.
Iyoyo handingakwanisi kutaura nezvayo nokuti haisi mubazi rangu but chandinoziva ini ndechekuti hakuna vanoenda kunomirira hurumende vasina kunge vapiwa rutsigiro runobva kumusoro kunyanya kubva kuna minista vanoona nezveizvozvo uye kubva kunana minista vakaita sefinance. Saka vanenge vari vanhu vanotori nemandeti yehurumende kuti vanomirira hurumende mukutaurirana.
Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Asi mamwe masangano avarairidzi anoti haasati asumwa nezvemusangano uyu achiti vari kutarisira kuti vangangoudzwa nemusi wemuvhuro. Vasibusiso Ndlovu, avo vanotungamira sangano rimwe revarairidzi rezimta, vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kuti vangangopiwa tsamba nemuvhuro. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Zhou.
Hatisati tasumwa nezvemusangano unonzi uchaitika vhiki rino. Zvinotokalamadza kuti vanhu vari kuAmerica vaakuzwa musangano uchaitika vhiki rino tisati taudzwa. Pamwe kuda kungotaurawo kutandanyadzi kwaminister of education Professor Mavhima, hatisati tamboudzwa kuti kuno musangano. Kuda havo zvimwe vachatiudzawo kubva mangwana, asi hatisati taziva kuti kuno musangano uyezve ndewei.
Asi imi kuri kuti mawana mukana wacho wekuti munge muchipinda mumusangano iwoyo, ndezvipi zvimwe zvichemo zvine varairidzi?
Varairidzi vaiudzwa nehurumende kuti nyika haina mari, zvinova zvakarambiwa navamwe varairidzi fanika zvikuru sei veProgressive Teachers Union navamwe vanarutuzi kuti nyika haina mari. Asi nyika iyeyo isina mari tinozoona pachizoitika yatingati pachirungu discrimination, nekuti mapurisa nemasoja anozopiwa mari dzakatutsirwa pamusoro dzinopfuura dzavarairidzi. Chechipiri, kune malive days akataura nehurumende kuti kuchava newindfall. Yatakagara tataura kuti hakuna windfall. Varairidzi vakawanda vanga vana mazuva asingaendi kukotoro kana kulive inoenda after 7 years. Vawana mazuva anosvika kuma 180. Asi hurumende inoita utsinye kuti haisi kuda kupa mari yacho yelive iyo yanga yachirambidza varairidzi kuti vaende palive vozopiwa mari yemazuva avo 123. Haisi kupa mari, iri kupa ichita $90, $90. Zvinongoreva izvo kuti live yachona haibatsiri. Ende zvekare kune vangu vasingatoti $90 acho vanoda havo kuti vaende kulive. Asi yakavashaisa mukana wekuti vaende kulive, yovapa mari ichita tunzatu vechitave kudzusa sekuti iselfoni. Saka ndo zvimwe zvinopa kuti varairidzi vatsutsumwe. Zvekare kune new curriculum iyo isina kubikwa kwazvo, yakangoitwawo kubika mbodza ikaisa mvura nehupfu zvisina kubikwa zvakanaka. Varairidzi vanoti curriculum inofanira kunge ichiinformiwa navarairidzi. Iyi curriculum iri politika, isina kutaura maprofessionals, asi inoda kuti produce mwana akaita benzi anongobvuma zvese zvinenge zvichidiwa nehurumende, nokuti inodzidzisa yatingati indoctrination rather kuti produce vana vanenge vachirizina vari munyika kuti nyika izobudira mune ramangwana. Zvekare muzvikoro imomu varairidzi maklasi avanoticha akakurisa, hakuna kana maallowance. Tinoziva kuti vekuhealth vakapiwa maallowances, vekuarmy masoja vakapiwa maallowances, asi maticha maallowances azvo avo akakanzurwa. Saka haringaiti basa rokuti imwe profession yeteaching inongoonekwa isinawo maallowance vamwe vachipiwa. Zvekare ndofunga munoziva kuti basa rokudzidzira urairidzi rinorema sei. Vanotrena chisodza vanopiwa full salary, vanotrena polisi vanopiwa full salary, asi vanotrena zvechiticha kana vari kuteaching practice vaakupiwa half salary.
Mutungamiri weptuz Dr. Takavafira Joe vari parunare kumasvingo.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochimboenda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuva iyi mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinokurukura nezvizvarwa zveZimbabwe. Ini ndini Evans Zininga, ndiri kuno kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tichakurukura nemukoma wedu Seymour Masaisai, vanotungamirira sangano reProfessional Educators of Zimbabwe Trust. Tingangotange nekuda kuti veruzhinji rweZimbabwe vazivewo kuti iye ari kumbonzi mukoma Seymour ndiani uyu.
Tinotanga kukwanisa vateereri nichiti kwazwai vateereri. Zita rangu ndinonzi Seymour Masaisai, ndiri murayiridzi akadzidzira basa reurayiridzi paBondo of Teachers College. Ndakapedza dzidzo zvangu muna 2013 pandakabudawo ndiri mukuru anga akakunda vese pazvidzidzo zvangu. Pasangano redu reYoung Professional Educators of Zimbabwe Trust, ndini ndakarivamba ndingati founder uye zvine chinzvimbo chaexecutive director. muno muZimbabwe.
Inga muri kuita basa rakakura. Muchi tanga sangano iri chinangwa chenyu changa chiri chei?
Patakavamba sangano iri chinangwa chedu chaiva chiri chekuti zvido zvevechidiki vari kukura mubasa reudzidzisi vange vachikwanisawo kutaura zvavanofunga. Ende tichitiwo tipe mukana kune vechidiki vange vane ndingati izwi ravo richinzwikwa pane zvavanoshuvira inonzi nechirungu iyo intergenerational. So tiri kuti isu vechidiki ngavange vachivawo vane zvavanopa kuti dzidzo yeZimbabwe inge iri yepamusorosoro zvichienderana nekubudirira kuri kuitika munyika.
Saka makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino, muri kuona sangano renyu richisimuka zvakadii?
Ndingati dzidzo yemuZimbabwe iri kufamba zvakanaka. Asi zvigozhero zveikonomi tingati mafambiro anoita zvemari munyika zvingava zvinodzikisira mweya yevadzidzisi. Saka tinodzidzisa isu vechidiki tichifamba navo kudzidzisa kunyanya pane bato rinonzi Digital Partners Network. Patichadzidzisa vechidiki iyo inonzi Google Skills vange vane madigital skills vachishanda zvakanaka kuti kana zvinhu zvakaoma sei, zvinhu zvinganaka sei munyika, mudzidzisi haave asina iyo yatinoti relevance munyika.
Kunewo vamwe vari kunze uko vangangodaro vari vadzidzisiwo semi vachishuvira kubatana nemi muzvirongwa zvamuri kuita izvi. Mashoko amungavapewo ndeye kuti kudii?
Isu bato redu harisi rekuti vanga vanobhadhara mari semamwe vanonzi maunions munyika. Itrust organization inoti munhu wese is a beneficiary. Asi isu takabata kubva vachidiki vane makore 18 kusvika pa40 kuti tinge tichishanda navo, tinoti munhu wese anouya.
Matambudziko amuri kusangana nawo mubasa renyu ramuri kuita iri ndeapi?
Dambudziko hombe ratinaro nderemari zvikuru, samari yekushandisa kuti patinenge tichakubuda kunze kweHarare kuenda kunana Masvingo vana Blawai tinoshaya mari yekufambisa. Asi muno muHarare hatina dambudziko rakanyanya zvedu, tinonge tichiungana tichisangana nevamwe madzidzisi.
Mashoko amungasiyirewo ruzhinji rweZimbabwe rwakateerera muchivasimbisawo nekuvaratidzawo gwara ramakafambawo naro kuti vatevedzerewo vagogonawo kusvikawo pamasvika apa nderekutiwo kudii?
Ini mashoko andingasiyira madzidzisi nevamwe vechidiki vari muno muZimbabwe ndeyekuti ngative nechinangwa, tichashandiswa nevanhu vane zvinangwa zvavo zvavanenge vachida kuzadzikisa. Ngative tiri vechidiki vane zvishuviro zvakanaka muupenyu hwavo, tisave tinoita aya anonzi macheerleaders ekuti anenge ane zvaanenge achishuvira ongotiriga ndiende kumayouth ndishandise mayouth rovai vanhu mayouth itai zvakati. Tiri kuda mayouth anoziva zvaanoita, ane gwara uye ane chishuviro yatinoti madreams pachirungu. Tive tine vechidiki vane vision, vanoziva kuti nhasi ndichimuka ndichaita zvakati kuti mangwana ndigova ndine zvakati muupenyu hwangu.
Aiwa, ndoda kukutendai zvikuru mukoma Seimo Masaisai nenguva yamatipa kuti mukurukure nenyika yeZimbabwe. Munogona yanyu kuonika vateereri.
Aiwa, tinotenda maita basa vateereri nekuva nesu, tichingoti ngatirambe tichishanda kuti nyika yedu yeZimbabwe isu tisu tine basa rekusimudzira nyika yeZimbabwe, tisamirira umwe munhu kuti atiitiri.
Vateereri nemiwo, ndokutendai zvikuru kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chatanga tichikurukura naSeimo Masaisai anomirira sangano reProfessional Educators of Zimbabwe Trust. Ndokuonekai nemufaro kwanhasi, togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa. Ndinonzi Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Iko zvino tochienda kuchirongwa chezvitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wande, asi chatiri kupiwa nhasi naMavelous Muhlanganya. Uye muchirongwa chanhasi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica, Pastor Hazel James, vanoti vari muZimbabwe pari zvino kuti vabatane nevamwe kuti vanamatire nyika kuti iite sarudzo dzine runyararo. Vanoti nemusi wechipiri vatendi vachabatana nevezvematongerwo enyika kuti vaite munamato muHarare Gardens muHarare. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous naPastor James.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, munondipa simba.
ndabva kuAmerica kuNorth Dakota ndiko kwandinogara. Mushure mekunge Mwari vandituma kuti ndiuye kuti tizonamatira maelections kuti kuve nerunyararo, kusave neropa rinodeuka panguva dzino dzemaelections. Runyararo ruripo irworo rupfuurire mberi, even maelection aapera apfuurire mberi nerunyararo.
Pane vanyarikani vamuri kutarisira kuti vachange vari pachiitiko chenyu chere?
Munamato uyu wakasunungukira munhu wese, kubva kune vakuru president kusvika kune vadiki. Tiri kungoti tive vanhu vanouya pamwe chete vachinamata sezvakangoitwa naNinivha. Munguva yeNinivha Jona atumwa neshoko, pakanga paine shoko ranzwikwa rakanga rasvika naJona. Mambo vakapeka masaga vakadedzerawo kuti kune nyika yese ngatiendei panguva yekuzvinyima nekusadya kana kumwa tichichemera Mwari kuti vatiitire nyasha. Saka tiri kutarisira kuti zvinhuizvi zvingowo zviri kuitika muzuva iri, kuti tese timbomira mabasa edu ose aya, timbongozvipa nguva yekunamata tichichema kuna Mwari kuti vatiitirewo nyasha panguva yakadai. Chandinoyambira ndechekuti chiitiko ichi chemunamato chakasunungukira kune chizvarwa chese cheZimbabwe, kunyangwe vari muno nevasiri muno vari mhiri vari. Tinongotarisira kuti tinge tiri kungowana zuva iri ratiri kuzvipira, kuti zuva iri tiida kungobatana pamwe chete sezvizvarwa zveZimbabwe, tichiisawo zvitinha zvedu zvemunamato sezvakaitwa naNehemia vachivaka masvingo eJerusarema. Tiisawo zvitinha zvedu, asi zvitinha zvedu ngazvive pamunamato kuti timise Zimbabwe itsva tiri pamwe chete, tiri mumweya mumwe chete, tichiziva kuti kunyange kune vasingakwanise kuvhota vanogona kuti vaisewo mavhoti avo mukati nemukuburikidza nemiminamato iyoyi.
Imi makatarisa zviri kuitika munyika pari zvino muchienzanisawo nezvinomboitika iko kuno kuAmerica panguva yesarudzo, muri kuona pane musiyano here kana mufanano?
Handisi kunyanyoona hangu zvakanyanyotisiyanei. Pakuti chiri kunyanya kundifadza pari nguva ino ndeyekungoti runyararo ruri kunyanya kuchengetedzwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica, Pastor Hezo James vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Muchanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, aimbova mutambi wetsiva aiva nemukurumbira zvikuru munyika Langton Schoolboy Tinago, uyo akashaya kuchipatara cheGweru nemusi wechipiri, aradzikwa nhasi panovigwa magamba edunhu reMidlands paMidlands Provincial Heroes Acre, apo paungana zviuru nezviuru zvevanhu zvichionekana naye. Tinago ndiye mutambi wetsiva wekutanga muZimbabwe kuhwina makwikwi eCommonwealth Boxing katatu kakateedzana, uye akarega tsiva asina kana kumbokundwa mumakwikwi elightweight nesuperweight. Tombo tarisawo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi kunhandare dzakasiyana-siyana munyika. Ngezi Platinum 1, Dynamos 0. Highlanders 1, Triangle 0. Chicken Inn 1, Mutare City Rovers 0. Herentals 1, ZPC Kariba 0.
Moyo wekubereka zvinowaniremera zvinonibaya pahana pandinotarisa vana pfungwa dzotenderera riso dziyoyerera zvinonibaya pahana pandinotarisa vana ndaiti zvimwe ichatsika ngirozi. Kidi ndafamba mama era ndateketera natsika kunyangwe pano era chinyama zvaramba mweya tungamira vanazvo vofamba kandama kwatipo voshanda
nako kambodzika ngirozi kubva kuna Winky D tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai tarisemusure inawo zvakare. Zvuru nezvuru zvevanhu zvopinda misangano yeMDC Alliance kuGweru. gurukota rezvedzidzo vapo mavhima vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoda kuramba vachitaura nevashandi vehurumende vachigadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Musakanganwe wechirongwa chedu cha6 am patichakupai dzimwe nhau.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 22 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namo yomunyika muno urova, namo yomunyika muno kushaya chokudya, namo yomunyika muno kushaya mari. Asi zvine musikiro wazo, zvine mumiriri wazo vamunangagwa. Ndo tateguru wenamo.
Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weGweru namuhla ukuthi avote ngobunengi ngeviki ezayo kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
Amakidnisa akasebenzi ndlela kancane sewamdingi okuthiwa i-hemodialysis koBulawayo isuka eplumbi twice a week. Lokhu kutho ukuthi inganikwa even i-diet enzima zalokuthi ayikwaniseki.
Sixoxa lowesilisa obulawa yizinso odinga uncedo lwemali efika ku-25,000 ukuze aye kwelatshwa kwele India. Siqhubeka njalo sixoxa labancintisa kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho namuhla. UChamisa obeseGweru lapho abuthanise khona inkulungwane lenkulungwane zabantu. UChamisa ukhuthaze uZulu ukuthi ayevota ngobunengi kukhetho osolusalelwe yiviki kuphela ukuthi lwenziwe. Wengeze wathi indubo zonke ezikhona elizweni ezigoqela ukusilela kwemsebenzi lokusilela kwemali emabhanga zibangelwa ukwehluleka ukubusa kuhle kukamongameli Emerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Ngokunjalo uChamisa uthe uZulu kumele avotele yena lamanye amalunga eMDC Alliance ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
38 years iwe Mnangagwa ndiwaizevezera vamugabe kuti endai nekoko ngatirove nepapa ngatibe nepapa maakuda kuramba mudhara nhasi unoyu maifamba naye sei munhu akamunyengera ndiani ndiwe Ngwena waimunyengera naChiwenga maakuda kutiza mudhara wenyu momukupira kwandiri ndimi maiti mudhara dhiraivha nepapa iwe Mnangagwa urwindi iwe Chiwenga ndiwakanga uri kondakta muchinyora matiketsi mese pamaibira vanhu maiba mese pamairera nemamairera mese maakuda kuuya nhasi moda kundidherera nokuti tsvangira hapo manje majaira hamulume izambambachisa.
Umnumzana Nelson Chamisa lapho ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru lamhlanje esithi indubo zonke ezikhona elizweni zibangelwa ngubaba uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Abancintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele parlamente labo bebephatheke ngemikhankaso yabo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Omunye wabo ngumnumzana Jabulani Khadebe omanyano we-MDC Alliance njalo odinga ukumela isigaba seNkayi South edalele parlamente.
uzulu wonke wenkaya abavotele uJabulani Khadebe yinzalo yabo uphuma khona lapha eduzane eGuwe yikho lapha azalwa khona wakhulela khona wafunda khona ugrade 1 lo 2 watransfer wayo Bulawayo umuntu okwazi kakhulu ukuthi ukusebenzele abantu akibo kuyinto enjani uzasebenza kakhulu not njengomkhokheli but njengesithunywa sabantu bakithi.
Kungani uzibona ulungele ukumela abantu benkaya?
Ngiphelwe ngabantu bakithi ngoba behlala bengibona ngisenza ama-projects under iJoshua Nkomo Foundation ilizwe lonke leli jikelele. Basebengicela ukuthi khona umntwana wakithi sicela ubuye uzoncedisa kithi enkaya njengoba ukwazi ukuthi lapha komnyama bambile. So kuthe ngo-2013 ngihle ngaqala ama-projects ebhola labatsha ama-ward wonke enkaya South lenkaya North. Ama-ward akhona enkaya South angu-16 enkaya North angu-14 saba lama-finals ethu enkaya Center. Ngasengincedisa njalo izikolo zonke ezenkayi ama-primary schools angu-88 kumncintiswano yabo kuthiwa yinkayi district ball games kugoqela i-basketball, netball, soccer, volleyball. Then ngasengidonata i-building material enkayi primary ukuthi kwakhiwe i-volleyball court, basketball court, netball court lapho kwakusenzelwa khona imincintiswano wabantwana. Njalo ngasengidonata amabhuku okuthi izikolo ziqale ama-library enkayi South njengoba sonke sikwazi ukuthi imfundo yezwe lethu kukhanya indawo yakithi kukomnyama ubambile. Njalo ngincedise eGuwe lapho engivela khona sebeqala i-boarding school ngabancedisa futhi nge-building material ukuthi bayakhe leyo boarding school.
Umnumzana Jabulani Khadebe udinga ukumela isigaba senkayi South etalele parliamente ekumanyano we-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana David Ndlovu odinga ukumela inkulumane eparlamente engowebandla le-ZANU-PF.
Hayi abangenayo abantu bathi hayi kuhamba kakuhle ukhetho umhlangano iba khona njengonamhlanje besilayo nje umhlangano wokulo minister Mamasuku okhanya hayi iyahamba.
Ususizwa njani emzimbeni ungomunye wabalimalayo eWhite City?
Kuloke kubuhlungu ngoba ngafakwa i-tube lapha emlenzeni eyiyo edonsa ubomvu idonsela kunye umtshina bawufaka engihamba ngu-12 kuba ngcunyana nje kodwa kuba kuyafuta kwesinye isikhathi kodwa kuba ngcunyana okuyala nje ukuthi ngihambe uma ngumuda ngenelisa uhambe uma ngumuda.
Ngezinye indlela kukuphazamisile kakhulu kunhlelo zakho zokukhankasa.
Kungiphamaliseke kakhulu ngoba angenelisanga kuhamba ngibonana nabantu njengokufisa kwami njengomuntu otshone ehleli ngikhaya ebuye ezotshelwa ngabikelwa nabantu kuthi hayi lapha sesenze kanje ngiyabinde sifise la muntu ngibonane labantu kodwa ngibe lobunzima bonobo kuphela.
Kodwa alubana bethe bakukhetha abantu benkulumane wangena edale lephalamende kuyini obathembisa khona?
Abantu benkulumane ngisebenze labe kakhulu njengukansila wabo. Ndingiwungikansila wenkulumano bengungikansila ka-ward 20 kodwa ndithe ndisiyaphetha kwikhansila bese ngungikansila wenkulumane yonke ngabantu bonke benkulumane bezesiza kimi ngezikhalazo zabo lama-projekt onke bengiwenza kwa-ward 20 besebhenefitha inkulumane yonke nje ngoba bayakwazi ukuthi into engangizenzela bona ngesikhathi sokuswelakala kwe-transport ngahamba ngabadingela i-transport ngaze ngabadingela i-Harare ngesikhathi sokuswelakala kokudla bese nginika inkulumane yonke ukudla isifika kimi khonaphana so ngaba lethela isibhedlela ngabalethela emakliniki entsha inkulumane i-library ngabakhela isigaba sami sonke ungakhangela ama-ward i-ward yami yonke yiyo yodele elethara kuyo wonke ama-ward koBulawayo so ngilokhu engithembisa abana ngingakwenza khonokho.
Umnumzana David Ndlovu udinga ukumela inkulumane edalele parliamente njalo ngowebandla le-ZANU-PF.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kulo isilisa obulawa ngumkhuhlane wezinso odinga uncedo lwemali engena ku-$25,000 ukuze ayekwelatshwa. Uhloniphani Ndlovu uhlala ePlumtree kodwa kavili ngeviki kumele agade aye koBulawayo ukuya kwenziwa i-dialysis. Sixoxelaye uNdlovu.
Ama-kidneys la kasebenzi ngitshela kancane sewamdinga okuthiwa yi-hemodialysis koBulawayo ngisuka ePlumtree. twice a week. Loko kuthi ukuthi nganikwa even i diet enzima zabe ukuthi ayiqwaniseki lokunatha like amanzi ngabe ngasanathi amanzi noma any other fluids ngenxa ukuthi kuthiwa nxa ama kidneys shut down like that kuthi ukuthi awusakwanisi kuba lo mthambiso. So nganatha yaba lokuthiwa i overload, in other words amanzi ayagcwala emzimbeni engasakwanisi ukuphuma ngenxa yokuthi abungathandisi. So ucina amaphaphu esesiba immense emanzini analawana ayebegcwele emzimbeni yabungasakwanisi ukuphefumula. And I've gone through that twice, plus you high blood pressure ngenxa yamanzi ayo nalana abesemzimbeni yakhuphuka kakhulu, uthole ichaya kuba 270/140.
Usuke wadinga yini ukwelatshwa phandle kwelizwe?
Lapha engenza khona i-dialysis bakhuluma labe India, omunye udokotela e-India, kwase kuthiwa kufunakala a total of about 25,000, which involves ama travel expenses, le operation yangkhona lo muntu yena lo ebendonetele i-kidney plus umnesi engihamba laye.
Aba ngaba lesifiso sokukuncedisa njengoba usithi kudingakala imali yonke engaka, bengakufinyelela njani, bayifaka nga?
Le account ZB Bank, le account yakhona iti 4511-731-226-200.
Kuyiphinde njalo,
4511-731-226-200.
Ibhanga iliphi?
ZB Bank.
Umnumzana Hloniphani Ndlovu ubulawa yizinso njalo udinga uncedo lwenu, lizwile inombolo zakhe zebhanga kwabangathanda ukuphathisa. Ule nombolo njalo zocingo lapha elingamthola khona ezithi 0772-730355, ngiyaphina njalo 0772-730355. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe we Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Wobe. Njengalokho engilithembisile ngolwesibili kuhlelo lwethu lwabasakhulayo olwe The Connection, lamhlanje silaye umnumzana Khudakwashe Zulu siqhubela phambili sixoxa ngomkhankaso wakhe. Umnumzana Khudakwashe Zulu ukhangela ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seMatobo North Constituency. Masameni kuye siyezwa okuningi. Khudakwashe, unjani mnumzana?
Ngiyaphila baba.
Right, baba Zulu, sengizwile lapho bengixoxa labanye abantanga bengitshela ukuthi kanti kulomunye umnumzana uKhudakwashe Zulu ukhangela ukungena kukhetho kulomnyaka. Awungitshele ngamafishane ngawe njalo ukuthi ukhangela ukuncintisa esigabeni siphi?
Mina nguKhudakwashe Zulu, umfana oleminyaka engu-32 engizalwa eNatisa. Ngifuna ukuncintisa ekhethweni ukuba ngu-member of parliament eMatobo North Constituency. Ngincintisana lamabandla angu-9 ngingaphansi kwenhlanganiso okuthiwa yi-Alliance for the People's Agenda ekhokelwa ngubaba uNkosana Mona.
Awungitshele Khudakwashe, esigabeni sakho bakhona yini abasakhulayo abaningi abakhangingena kukhetho kulomnyaka abaze bencintisana lawo?
Okungimangalisayo akula even lo yedwa umuntu omutsha obelow 40 years ofuna ukuthi ancintise ekhethweni, noma kuba ngukhansila noma kuba ngu-MP.
Okay, njengoba ushilo wathi akula abantu abontanga abekho ngobuningi babo abazabe bencintisa esigabeni sakho, awungitsheleke mnumzana ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuthi ungene kukhetho lokuba lilunga ledale lephalamende kulomnyaka?
Mina into ziningi ezimbalwanyana ezangenza ukuthi ngibe lesifiso sokuthi ngimele abantu bemadodeni edale lephalamende. Okokuqala ukuthi ungafuna ukunazelela kakhulu emadodeni asila i-development kakhulu. Njalo sesihlalele emuva ngoba abafundisi abaningi baseGoli abakho ekhala. Singafuna ukuthi sikhangele futhi emaplazini kunika abadala izindawo, thina abantu abasha kasinikwa. Ukhangele izibhedlela, uyathola ukuthi kathesi ngikhuluma nje njengesibhedlela se-Antelope akula manje.
Kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kuqakathekile ukuthi bakuvotele beshiya abanye?
Njengomuntu osakhulayo, iningi labo bona abazali yibo abahluphekileyo, njalo abontanga engafunda labo labanye esatfunda sonke kwezinye izikolo abekho la. So njengomuntu omusa ngisale nyawo ezilula, kumele ngibagijimele abazali ngibavonge ngalokho abasikhulise ngakhona.
Wena njengomuntu ongaphansi kwebandla le Alliance of the People's Agenda, kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kuqhakathekile ukuthi abantu izalwane zeZimbabwe ezivotele ubaba uNkosana Moyo?
Okokuqala, ubaba uNkosana Moyo is a manager by profession, ngumuntu ofunde egcile endaweni zemali, wasebenza emabhanga athile, wasebenza ezindaweni ethile zesikolweni, waba ngulekthara. So kathesi eZimbabwe asisakhangela ngepolitiki, sesikhangelele umnotho welizwe. Yikho nxa ngihamba ngikampena ngithi abantu kababone umuntu okwasebenza ekhampanini, ababone umuntu okufundele umsebenzi wokuthi alethe izimali.
Asikuzwile mnumzana. Right, qhiba uhlelo mnumzana, usitshele ukuthi nxa abantu befisa ukuxoxa lawe mayelana ngomkankaso wakho bangakuthinta kanjani?
Mina abantu bengangithinta kunamba zami lezi ezithi 0776103234. Ngila i-Facebook page yami ebhalwa Zulu Kudakwashe Matobo, not conscience member of parliament. La ku Twitter bangangithola ukuthi Zulu Kudakwashe.
Ayi sikuzwile Kudakwashe, ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba la ukuhlelo.
Nami ngiyabonga.
Hayi mthwakazi omuhle, umzwile umnumzana uKudakwashe Zulu kwanele kwalamhla. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Owalivalisayo nguMike Hove, libe leviki elishuke.
Sibongeke uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Siqhubeke singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silejahe elidala uGibbs Dube.
Kangelo kokobe tuna masiko babe tetela malo
usezi
ngena masiko we
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke sike sithi sikhumbulo kwakudala yilamdla ke sikhuluma ngalokho abantu babekusebenzisa emakhanda ikakhulu amantombazana uzokuthwa usebenzisa ilitje ukuthi alongise inwele agcobe la kokugcobayo abe muhle abukeke kube njeya. Ukuthi ngiqokele lo daba ngilo baba uEzra Jesus Banda ukona ngale kwele Britane, ngiphinde ngibe lo mama usakhile line uMadube kwele Botswana. Baba Sibanda kunjani?
Ngiyaphila kunjani mnumzana Dube?
Hayi ngiphile kakhulu, kunjani eBritane?
eBritane kuyachisa nje kasigqonga lo lutho ngitshela ukabhudula nje.
Yeah, Madube kunjani eBotswana khona?
Hayi uTswana kuyagodola.
Yes, sisakhumbula kudala Madube sibilaphana abantu besebenzisa amatshe emakhanda. Pho ukuthi fahla nje usitethu babe senza njani?
Ngibingelela abalaleli bonke Studio 7. Labantu abalandela into zamasiko. Ngikhumbula sasengumntwana, ilitshe wakwanisa ukuthi ulitshise eziko. Libe lilitshe esibile litshisayo, lingatshisa litshisa litshisa kakhulu. Ubusuthatha ithawulo emanzi, ubusulikhipha kwamphana, ubulokhu lizwa ukuthi alitshise kakhulu. Then ubusuphonga ulitshitshiliza phezu kwenene, ulitshitshiliza, ulitshitshiliza. Inwele zazitshintsha zibe straight. Ngaba straight sibilikalo songangithiwa uphemile wafaka umuthi o-SQ ukuthi libe zilokhu, kodwa yabungafakanga lutho. Uphinde ubusugcoba. Sasigcoba sometimes sitogcotsho i-okikhungu oyili kumbe umfuma kumbe zihlale zinjalo zingucotshwa i-vaseline. Ufica umuhle sibili inwele zakho zizinhle okunye kungela nje problem. Sihamba zinjalo impili silala sivuka sibili umuntu noma ekubona athi uphemile kodwa upheme kuhle kanje. Sasiphema ngelitshe umuthi wenwele wawusadula vele wawungeke uphonge ukuthiwa uwuthengile njalo. Sasisemakhaya sasingakabi kwazi into zokuthi umuntu uyathenga umuthi wenwele alungise inwele. Sasikwazi ukuthi uyatshisa ilitshe ugcobe inwele ube muhle njalo. Kwasekusenjwa amankazana sasesikhangele ukuthi sesiseduzele ukuthi sigome. So yayiyinto enhle kakhulu.
Ye Jesus uyakhuluma Madu.
Ngangibona okulo udadewethu wayenje encedisa abadala, ngangibona efaka lapha ilitshe elizebebomvu elifaka eziko laphana lingababomvu laphana-ke aselikhipha bambe ngethawulo emanzi aseligcoba-ke amafutha akhe amafutha lawo esithe ngafaka lokhanaka othiwa ngumfuma lokhunywa nxa engela mfuma wayethatha-ke liyani ivasilina leyo othiwa yishel inkalakathi egabhalana abhica bhice-ke ekhanda basethatha-ke ilitshe leliyani elibhodisa libomvu linjana kodwa into yokusenzakala ukuthi kokusuke ngihlala enkulu babengatshila ababantu babezenze kahle ke konke langemuva azenze kuhle inwele zakhe zigcine sezingani sezicakele sezizinto ezilungise ezilungisa sethatha-ke ikama yakhe liyana sezidonsa sezisiba zinhle sezibopha.
Ngithemba ukuthi Madube abangakwaziyo khonokho so bathi lali kwenza njani ukuthi umuntu engatshi wawuligama ulenzeni
lijo? Hayi, vele ngesikati kusasenza kusiba careful vele wawungekuthi wawu either ithawulo yiye ingachisa ingachisa ithawulo futhi wawuubeka phansi uyayithambisa futhi ukuthi ingawuchisa ezandleni kodwa ilithi ukuthi likuchisa ekhanda vele lokho sasingakwenzi lalibhoda kuhle tube libhode kuhle konke emva kwendlebe lapha kuhle smart uzucede kutati kama yakho kanda ngesikhathi sangikhona futhi sasisebenzisa i-afrocam lezi ezakudala lezi zisasizisebenzisa awufithi usumuhle izinto zakho zi-straight kumbe ziyafuqelwe emuva zibe yi-push back yizo kumbe ziyekelwa zinjalo zi-straight kodwa zingani zimbambathiwe zaziba zinhle uvele ungabi ngitsho le problem ungatshi impilo ihamba nje kukuhle konjalo
zazibuya zithuthume zithuthume iinwele zabosisi lezi
odadewethubangcolise
wazi bangcolisele imqamele imqamele icina igcwele amafutha ngoba inwele zakho zahle zigcwala amafutha kakhulu
kolapho ke jisa nxa sikhuluma ngakhonokho khathesi ke bayafaka futhi lakhonokho amafutha akukunukeli nxa umuntu wesilisa
lokho kukhona lokhu bakithi kwenza endlini kuhle kubambe lanxa bezilungise omama lapha ema-bathroom lapha begcoba le mithi le bakithi kutshaya emakhaleni yikho nje ke ukuthi uyabona ke ngokuya kwezikhathi omama abaningi basike sesiba le nye umkhuhlane engaqondakaliyo ngoba into abayifaka kakhulu ekhanda lapha amafutha la angazaleki ukuthi ngangapha ayalimaza hhayi ungavele uthi ucambalale la eseceleni kwakho khona bavele kuhle kubambe endlini yonke yikho nje omama abaningi indaba esasakhuluma ngayo dube kudala kuthi balale beqhiyile besaba khona ukuthi baya bezanukela obaba
madube nantodaba kolapho
ye kunjalo kodwa mina ngikhulumela kweyami iside hhayi kulezi nsuku ezaminwele zinwele ziyisintu angilamuthi engiwufake ekhanda ngiyangithile nje ama-dreadlock sometimes but hhayi angifaki any chemical ekhanda ngingathi ngiyagcoba nyabe ngigcobe yona amafutha enwele amafutha njengaba bengani-vaclin but
uyakuvuma yini maduwe uyakuvuma ukuthi nawunabanye bakho ke kuyabe sokunuka khonaphana ke endlini empedeni
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo mtathela lelithuba ukuthi mbonge ke usakhile liline umadube khonangale ke kwele Botswana ngibonge njalo ke u-Ezra Jesus Banda khonangale ke ebhilitane olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Siyabonga jahelidala ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, ngizibongelela kubalaleli abalaleli.
Usiphathele uphi umbhalo?
Namhla ngiphethe umbhalo obizela abantu ekwazini uNkulunkulu ukwenzela ubana izinto zabo abazenzayo ziphumelele ngoba bengaphansi kwephiko lwakhena uNkulunkulu uqobo lwayo. Ungavula iTestamente elidala kusukela kuGenesis uye fika kuMika uyananzelela ukuthi uNkulunkulu endulo wayehamba labantwana bakaIsrayeli wayebanakekela ebanika le milayo okwakumele bayilandele ukwenzela ukuthi impilo yabo ibe yimpilo engcono hathi impilo yomphefumulo okuphela kodwa le nihlala kahle besahamba ezweni wayefisa ethanda eloyisa ukubana abantu bakwazi ukubana uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu ophethe konke okukhona ezulwini phezulu emhlabeni phansi ngisho lasemanzini embali wayememezela ke ebantwini njengoba esamemezela namhlanje ukuthi abantu kababuyele kuye njengoba sizabona encwadini yezikhronike zokuqala esahlongu 14 vesi ngelika 7 uthi uma abantu ababizwa ngegama lami belalela besenze engikufunayo mina nkulunkulu ngiza kuzwa ngisezulwini ngilungise inhlalakahle yabo ngenye indlela unkulunkulu uthi abantu bangathembi amandla abo wodwa ngobana amandla omuntu ayaphela uthando lomuntu luyaphela umbono womuntu kwesinye isikhathi uyaphipha kuqala kodwa uthi yena ungunkulunkulu obona konke okwenzakalayo libuyele iBhayibheli okhangela uIsrayeli kakhubeki kaciyozi ngozeli abahamba loNkulunkulu bayakwazi ukubana impilo yabo besahamba emhlabeni ilako ukuba ngcono okuyikuthi ngabe bonke abantu balalela ilizwi likaNkulunkulu ubudlwangu udlwangu lo esibubonayo inkulumo ezibolile esizizwayo ngabe kazikho ngoba liyasho ukuthi iBhayibheli lithi ukwazi uNkulunkulu kuyikuqala kokuhlakanipha xa singamazanga uNkulunkulu ngithela konke lokhu esikhangelela sengisho lokhetho lolo olukhona kuzaba amandlwane nje ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwakho uNkulunkulu ngabe yiyona nsika yokuphila kwabantu abantu ngamunye ngamunye njengendeni njengesizwe njengezigodi bake bahlale phansi bazihlole bamnxuse uNkulunkulu angene phakathi kwabo izinto zabo ziyakuqonda akumangalisi ukuthi kwesinye isikhathi izinto zonke zikhona abantu behluleke ukuzihlanganisa nje ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwabo abantu bangabayanga kodwa ilizwe linothile abantu bayalamba kodwa izulu liyana okunye kubangelwa yikuswelakala kukaNkulunkulu phakathi kwabantu uthi ke ngibizani lingimemeze libe ngabantu bami ngibe uNkulunkulu wenu ninanza kuzwa nisezulwini ngililaphele ilizwe lethu ilizwi lithi asibuyeleni kuNkulunkulu kuko konke esikwenzayo uza kusilalela asoze sidanise ngoba uNkulunkulu unjalo izolo unjalo namhlanje uzahlala njalo ukuze bonginaphakathi
akuyiphethe mfundisi
asibonge nini baba uNkulunkulu oyingcwele dalwe zinomhlaba onongethulwa lutho wawubumba umhlaba ongancediswa muntu lokwenzayo kakudingini awufuni mali ufuna ukubana iintliziyo zethu zivume ubana wena uNkulunkulu wabo uNkulunkulu ungusomandla wasemandleni kawehlulwa lutho uyasho njalo sikulinge sibona ukuthi awusozosenzele lokho esiyabe sikucela na ngiyakucela ke Jehova ngikhulekela abazalwane abakholwayo abangakholwayo abanye basezinhlungwini abanye badungekile emoyeni kodwa umoya wakho oyingcwele ngamunye ngamunye lapho esikhona singalimemeza igama lakho uyehla wena umoya wakho oyingcwele usilungisele izinto kodwa lokade sithi sizakulungisa njani sibone sekulungile ngoba awehlulwa lutho wena uNkulunkulu oyinqaba uNkulunkulu othulisa umoya uNkulunkulu ovala uvule izulu iba nathi ke thixo ngomhle ikakhulu kulezi nsuku sizikhangele ukhetho oluzayo ukhetho lolu sasilunikele esandleni sakho thina silandile ngemuva wena phambili sihlalelathe sibuzise ngegama likajesu kristu ngiyaphuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
hayi ngibongile la uNkulunkulu asibuzise sonke
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo Singene kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje Highlanders 1 Triangle United 0 Ngezi Platinum 1 Dynamos Dimbare 0 Chicken Inn 1 Motare City Rovers 0 Herentals 1 ZPC Kariba 0
Sonner, and then, Chambala.
Matotana ase wisile besiqhubela ke uhlelo lwethu ngengoma yemnandi ingoma yokholo sidlala lamhlanje ekulilanga lesonto ukuziqhiba sikhangele ebezihamba phambili umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uzulu wegweru ukuthi avotele yena ngomvulo ngelanga lokhetho kwanele olivalelisayo ngentungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.